Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasiya vanhu vakawanda vaomba mate mukanwa mushure meyambiro yavo yekuti vakarwa hondo vainge vopinda nemwenje mudziva nekuda kutuka vatungamiri vebato uye nyaya yavanoti yekutaura kuti ndiani achatora chigaro chavo mubato reZANU-PF. VaMugabe vakayambira kuti maitiro akadai ndiwo akambokonzeresa hondo yegukura hundi iyo mauto avo e5th Brigade akapomerwa mhosva yekuponda vanhu kubva muna 1983 kusvika muna 1987. Mutungamiri webato rezapu vaDumiso Dabengwa vashora zvikuru vaMugabe vachiti vari kuvhura mavanga ehondo yakasiya vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu nekuremadzwa. Mutauriri webato rinopikisa remdct vaObed Gutu vashora zvikuru mashoko avaMugabe aya.
Zvakataurwa navaMugabe zuro zvinotyisa Blessing. Pandakazvihwa ini ndakateera pamaredhiyo ndikazozviona pachivhitivhiti vachitaura hwana yakarova. Nokuti ndakati musharukwa uyu vari kuti chii chaizvo. Gukura hundi tose tinoziva kuti gukura hundi yakauraya vanhu vanopfuura ivo 20,000.
Mashoko avaGutu atsinirwawo nemutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechihwai.
Zvinhu zviri kutishamisa somusangano panguva ino nechikonzerokuti handizvo zvinhu zvatakatarisira kubva pavakativo. That was a moment of madness. We thought kuti vanga vari munzira kuda kukumbira ruregerero kuvana venyika ino.
Murwi wehondo yerusununguko uye vaiva muZandla High Command vaBernard Manyadza vanoti vaMugabe vakanganwa chazuro nehope vachiti varwe hondo yerusununguko ava ndivo vakavaisa panyanga. Asi vativo mashoko aya anoratidza kuti mumusangano weZANU-PF mapindwa napongwe.
Uchigezinji kananganaka akasapinda kuti uchabladishen nekuti zvadi.
Vaiva nhengo yeZipra vaMax Mukandla vashorawo vaMugabe zvikuru nemashoko avo aya.
Zvataurwa nomutungamiriri wenyika, especially panyaya yechidhizendi, yagodora vanhu vakawanda, including neni panapa, munoti ipapa kuti handina mufaro nezvazvo. Yechidhizendi haitombotaurwe, matauriro aita mutungamiriri wedu watinoda kudai, tichitendedza. Iye akutaura kuti iye mukadaro isusu tinokuitai zvatakaita madhizidhendi nababa vavo. Ipapapa hapana kumira zvakanaka ipapapa.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo ava vaVictor Matema Danda vati havana chekutaura pari zvino. Asi mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vakamboudza Studio 7 kuti havana urongwa hwekubvisa vaMugabe pachigaro.
Mukuru wacho aripo ndiye kandidheti yedu ya2018 ndiwo vaMugabe. Asi pavapenyu aripo anozoteera wacho aripowo futi ndiwo vamunangarwewo. Kana tichienda nehayaraki yeutungamiriri wevarwi rworusununguko vapenyu, kana vaMugabe varipo vamunangagwa havana havi yokuvapa utungamiriri.
Asi sachigaro weZANU-PF Youth League kumanikaland vamubuso Chinguno vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa.
Vakagona chaizvo mashoko atinotambira akataura mukuru wenyika, mukuru webato, founder of the revolution vaMugabe, kuti vana Mutsvangwa, vana Mahiya nana Matema Danda vakuita kutraya kumbunyukidza vanhu kuti vasapote zvavari kuda.
VaChinguno vakurudzirawo kuti bato ravo ribve radzinga utungamiri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association.
Isuwo vechidiki tiri kutotiwo vana Mutsvangwa nana Mahiya vanofanira kuti vadzingwe mubato because vari kuramba vachiunza mhosva dzakadzingirwa muJuru Mupati.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chiri kupa kuti muZANU-PF muite kunetsana inyaya yekuti hapana kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.